manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechishanu kurume 1/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inobatsira Zimbabwe nemari yekutenga chikafu inoita mamirioni 10 nemashanu. Vamwe vagari vemuHarare votarisana nedambudziko rokushaya mvura. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa panguva iyo bato iri riri kugadzirira kuita kongiresi yayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica kuburikidza nesangano rayo rinopa rubatsiro reUnited States Agency for International Development USAID nezuro yakapa rubatsiro rwemari inoita mamirioni 10 nemashanu emadhora kuitira kuti mari iyi ishandiswe mukutenga chikafu chekupa vanhu vakatarisana nenzara. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakazivisa nezvorubatsiro urwu nezuro muHarare apo vasangano reUnited Nations raiparura chirongwa chekupema mari inoita mamirioni 234 nemana emadhora yokubatsira vari kutambura. Sangano reUnited Nations iri rakapawo rubatsiro rwemari inoita mamirioni 10 emadhora iyo yakaziviswa nemukuru anoona nezvorubatsiro vaMark Lowcock avo vari kushanya muZimbabwe. VaLowcock vakasanganawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivazivisa nezvokuparura urongwa hwekutsvagira Zimbabwe mari. Vanhu vanosvika mamirioni mashanu ane mazana matatu ezviuru vanonzi vanoda rubatsiro gore rino, asi rubatsiro rwuri kutsvagwa urwu runonzi ruchapiwa kuvanhu vanosvika mamirioni maviri ane mazana maviri ezviuru. Kunyange hazvo hurumende iri kuti ine chikafu chinosvika matani mazana mashanu ezviuru chiri parutivi, vakawanda vanoona nezvorubatsiro vanoona nezvorubatsiro vanoti nyika inoda rubatsiro nokusakisa sezvo gore remwaka uno rakadirira nekuda kwekusaya sekusanaya kwemvura zvakanaka. Nyanzvi dzekurima dzinoti kushayikwa kwemvura yakakwana mwaka uno kuchaita kuti goho rechibage ridzikire kubva pa 1.7 million tons akawanikwa gore rapera kusvika pamirioni imwe chete yematani. Mukutarisa nezvedambudziko renzara iyi, Jonga Kande Miri weStudio 7 abata mukuru wesangano reOxfam muZimbabwe vaMachinda Marongwe kuti tunze mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu.
Chokwadi chiripo Jonga ndechekuti tiri panguva yakaoma, gohwo harina kufamba zvakanaka. Kwatinoshanda isusu kwatinenge tine atinoti mabasa atinobata neveruzhinji, tinoona gohwo risina kufamba zvakanaka, chibage hachina kukwanisa kusvika, zvichireva izvo kuti rino richava gore renzara. Tinoona zvakare zvichiratidza kuti vanhu vachaita nguva yakati rebei yavanenge vasina chokubata cheuviri. Uyezve nemazera aunozviita kuti kana mvura isina kunaya zvakanaka, zvinorevawo futizve kuti even nemombe nezvifuwo zvedu zvinoshaya mvura. Saka tine tarisiro yekuti achava nekutambudzika kwakanyanya. Asi chimwe chatazvo nyaya kuona chiri kunyatibata seOxford nyaya yekuti chiri maguta. Makore saya taiziva zvara chionika kumaruzevha kana mburi yatadza kunaya. Asi nenyaya dzekuoma kwakaita nyika nekuoma kwakaita upenyu muZimbabwe, tiri kuona vanhu vari mumaguta zvakare vachitotarisa kuti vachada kubatsirwa nezvekudya kunyanya sei vanhu vechikadzi. Saka tiri kutoona kuti panogona kuita dambudziko gurusa kana vanhu vakazobatsirwa.
Tiri kuonawo masangano akaita seUnited Nations vatotanga kusimudza mureza wekuti vanokwanisa kubatsira vekunze vakwanise kubatsira vachitovanoda mari inoita $234 million. Zvingabatsira zvakadii kana vari kukumbirwa mari vakanga vakwanisa kubatsira United Nations?
Zvinobatsira zvikurusa nenyaya yekuti isusu tinoshandawo pamwe chete neUnited Nations. Pachikumbiro chakaitwa ichi takatochinyora tiri pamwe tikawirirana kuti takawana mari yakada kudaro. Zvinobatsira asi hazvigadzirise dambudziko remunyika, nokuti dambudziko ratinaro rakakurisa. Kunotodiwa kuti dai zvaigona takwanisa kuwedzera pauwandu hwemari iri kudiwa iyoyo.
Takaonawo muzinda weAmerica muZimbabwe uchizivisawo zvakare kuti wabatsira nemari inoita $15 million. Uwandu ihwohwo hwakawedzerana neweUnited Nations, hamuone here zvichibatsira?
Zvinobatsira zvikurusa. Tinoda kutenda hurumende yeAmerica yapindira zvikurusa munyaya yeZimbabwe ichibatsira neuwandu hwemari yakadaro. Gore negore hurumende yeAmerica tinoiziva ichipindira zvinhu zvaoma munyika. Saka tiri kuona ichiendera mberi nekumira pamwe nevagari vemuZimbabwe ichibatsira.
Totarisawo kudivi rehurumende, muri kuonawo iri kuitawo zvakadii? Tichiona kuti masangano akazvimirira ari kubuda pachena mukupema, hurumende hatisati tanzwawo kuti zvakamira sei.
Jonga nyaya inoitika ndeyekuti kazhinji kacho flash appeal kuti idaidzirwe semadaidzirwo ayaitwa neUnited Nations. Kazhinji kazhinji tinoziva kuti hurumende inenge yakabvumira kuti zviitike. Saka tisingazozivi vose vanhu vanenge vachishanda hedu tiri patinenge tichishandira tisingakwanisi kutaura takamirira hurumende. Asi tatoziva nechekuti pabasa ratiri kuita tiri kuwana rutsigiro nehurumende kuti mari ikwanise kuuya. Tisingachazivivo isusu kuti hurumende iyo pachayo inenge yaunganidzawo pakadii.
Avo vanga vari mukuru wesangano reOxfam muZimbabwe vamachinda Marongwe vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuru yavo iri kukumbira kunzwirwa tsitsi nevagari veguta reHarare zvichitevera dambudziko remvura iro rawira guta iri. VaChideme vanoti dambudziko iri rawedzirwa nekudzika kuri kuita mvura mumadhamu maviri anoti reHarava neSeke, ayo anowanisa guta iri mvura, pamwewo nekushayikwa kwemari yekunze kuti vatenge mishonga yekuchenesa mvura. Kanzuru yakatozivisa kuti misha inogara vanhu iri kumaodzanyemba ichange ichishayiwa mvura kwemaawa makumi manomwe nemaviri kana kuti mazuva matatu pasvondo. Kwemasvondo matatu adarika, kanzuru yanga ichiwanisa misha yemabvuku netafara mvura misi yemugovera nesvondo chete. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaChideme pamusoro penyaya iyi.
Wangu tiripa dambudziko guru zvikurusa maringe nekuwaniswa kwemvura. Sezvinozikamwa nevanhu vose, nyika iri panguva yedraught, hakuna mvura yakakwana iriko. Iko zvino tine madhamu anoti Harava neSeke haachakwanisi kuburisa mvura yakawanda. Izvo zviri kusakisa kuti tinge tichichenesa mvura kamwe chete kuPrince Edward pasvondo. Zvova zvaafekta nzvimbo dzinowana mvura kubva kuPrince Edward Water Treatment Plant. Toyazve kuMorton Jeffrey, tine dambudziko rekuti mvura yatinochenesa pazuva yambotidzikirei zvikurusa. Izvi zviri kubudikidzawo nenyaya yekushayiwa mari yokunze yokutengesa mishonga yakakwana. Kana tisina mishonga yakakwana, tinoti mishonga iripo iyoyo toisevenzesa zvekumbunyikidza kuti tichenese mvura shoma, tikwanise kuti vanhu varambe vachirarama. Tisingachenese mvura yakawanda, asi tichenesa mvura shoma maringe nemushonga unenge uripo. zvova zvakonzeresa kuti vanhu vange vachishayiwa mvura muchinguva chino apo tichitarisa dzimwe nzira dzekugadzirisa kuti mvura ingawanikwa yakawanda sei kubudikidza nekuwana mishonga yakawanda asi uko kunenge kwaita madrought kuzokaita sana sekene naharava demu tenge taakutongoisa kuna nyadenga kuti dai vationawo mvura yanaya yakawanda madhamu aya pana mvura inokwana.
Iyi nzvimbo dzipi dziri kusangana nedambudziko iye zvino vachidemu?
Patongosvika panguva yatiri iyi yekuti mvura yashoma zvinenge zvaakutobata guta rese kuti kune mazuva asingachawaniki mvura kune dzimwe nzvimbo yomboenda kune dzimwe nzvimbo mazuva mashoma oro maava mashoma kuti vanhu vainenge yambouya vanhu vambotichereredzerei varambe vaine mvura vakwanise kuramba vachiita mabasa avo.
Ndezvipi zvamungataurirawo vateereri vagari vemuHarare pane inonguva kuti vange vachiita nokuti tinonzwawo kuti mvura yemumabhohol iri kunetsawo zvakari kuwana?
Chatinotaurira vagari ndechekuti mvura yatawana iyoyo ngatiishandisei zvine ungwaru. Ngatisapashura mvura yatawana tikageza toisawo mumabhaketi tozoseenzesa mumatoireti. Tikageza motikari tisageze motikari nemahosipaipi. Tikagezawo motikari tikaisa mvura mumabhaketi asina kunyanya kuzarisa aishoma. Kana tichigeza mvura tisageze nemashawa tise mvura mubhaketi. Tisageze mapureti mvura ichingopfachukira nokuti iripo iyoyo haisi kukwanira navanhu vese vari muHarare.
Rimwe dambudziko rinotaurwa nevagari vachidemendere kuti havaziviswi mazuva anenge achiuya mvura munzvimbo dzavagere zvokuti dai vaiziva vaigara vakachereredzawo migoro nemumabhavha. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Hongu iro dambudziko tatoriona tichikutorigadzirisa. Chatingati timetable yekunge ichienesa mvura kunzvimbo dzakasiyana siyana yapedza kugadzirwa manje manje tinenge taakuchiendesa pese patinotaura nevanhu pasocial media kumaredhiyo kumatv kuti vanhu vange vachiziva kuti kwavo mvura inoya mazuva api kuti vakwanise kunge vachichereredzera mvura. Tine urombo zvikuru nedambudziko riripo iri asi tinotokumbira kuti vanhu vanzo vangatinzwiwawo urombo nekuti isusu tirikutosvikanawo muhara dzedu kuti kuzvino vanhu voita sei.
Avo vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe, ATUS, rinoti riri kuita musangano nenhengo dzaro muBulawayo mangwana. Musangano uyu unonzi uri kuitwa pasi pechirongwa cheSafe Learning Institutions Initiative. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu uchange uri wevadzidzisi vanobva kumatunhu eMatabeleland North, Matabeleland South neBulawayo, uye uchapindwawo nemasangano eVeritas, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Student Christian Movement of Zimbabwe nemamwe. VaMasaraure vanoti musangano uyu uchakurukura matambudziko ari kusangana nevarairidzi. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Musangano watinawo mangwana ndewe madzidzisi vachironga nyaya dzesefiti yavo kuti vachizvingaite kuti vave sefi mumabasa. Tichitarisa sefiti yavo kubvira pamuhoro wavanowana, tichitarisa sefiti yavo mukurohwa kwemasangano akaita seruling party vanomboya vachivaharasa vachivarova muzvikoro. Saka donzo redu nderekuwana mufungo wemadzidzisi kuti zvikoro zvedu kuti zvive sefi, kuti ivo sevaticha vave sefi, vana vave sefi, chii chatingaite senyika kuti vave sefi.
Vanenge vari pamusangano uyu ndivanani?
Musangano uyu uchakutwa nevadzidzisi vatorwa mumadistrict ese eMatabeleland South neMatabeleland North nevamwe vadzidzisi vemuBulawayo. Uchazengezve uchikoordinatwa nemamembers egungano ratinoti reSafe Learning Institutions Initiative rinosanganisira ATUS, rinosanganisira Student Christian Movement of Zimbabwe, Veritas, NGO Forum neRAU.
Ko mamwe masangano evadzidzisi anenge aripowo here?
Masangano evadzidzisi hapana vakonfirma kuti vachange vakachiuya, asi takange tavakoka kuti vauye. Asi vakange vauya tinovagamuchira nemaoko maviri, saka vatumira magwaro ekuvadeedza kuti vanga vachiuya.
Chamunotarisira kubudisa mumusangano uyu chii?
Chekutanga tinoda kuchibudisa negwaro rekuti vadzidzisi vemuZimbabwe vari kuti chiini yaya yesefiti. Saka tiri kutarisira kubudisa ya toti position paper ichangiri ya maticha ya kumateveland. Position paper isha bata nikuwa ni maposition paper ataka tora kumatisi ya kumashunaland. Kisha zingiri kibata nzani ni hacha wana kumashingo wene midland. Kutitikuwa nise kutitizo enda kuhuru nende. Tichikumbira uhuru mende kutikuwa nise kusaina chibumirano. Chese fiti umakuzi. Inonzi. Schools Declaration of 2015 ya gaiti wa Oslo. Tu ya truda wa titi zono lo, but kishanika po chendepa ya tengeta pata ya ikuma titi zinika ya zinika yose. Tumita rita zi kuti tika zi kuti kishanika po lo pa parliament. Kuti parliament iba iwi pushe kuti pavene ma regulations. Ano garandia safety iwa anare wa titi kana wali pa basarawara wa meja msukoro.
Mati pani nge pani mangwe masangano akazu miri raega akata sana Veritas NGO Forum. Basa ravo pa msangano uyundirei.
Basa rima organizations haya. Wa tikatarisa vira uu wanita zeri zisakurusu. Wano tibatiri ani ukesha wa havo wengere wa kutuakiriza nyaya. Wa kutuakiriza nuna zivangu. Wano tibatiri ani dokumenta ni kuriteza. Tikatarisa wa tukutivisite ni Christian movement. Wano tibatiri zakari utuwa numirira wa students ya shikendero. Shinzi wafu nguwa zewa zizi. Warikuma cheshari institutions. Wano sangani ziro wano wajazo zumara wawara hili. Tikatarisa wano watu utuwe veritas. Wane mpiri yebuzi.
Abo vange wari mtungamiri we atuz wa obet masara ure wa shtawara wari parunare wari kublawayo.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM ne kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number zinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musiwe chishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuSomalia vanoti vanhu makumi vaviri vafa uye vamwe makumi mana vakakuvara zvichitevera pakuputika kwemabhambu mumotikari mbiri muguta reMogadishu. Izvi zvaitika mushure mekurwisana kwemauto nevarwisi mumigwagwa yeguta reMogadishu nhasi. Zviuru nezviuru zvevanhu muAlgeria zviri kuenderera mberi nokuratidzira muguta guru renyika iyi senzira yekuratidza kusafara kwazvo nedanho remutungamiri wenyika iyi vaAbdelaziz Bouteflika rekuda kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kuitira kuti vatonge kwematemu mashanu. Apo Congress ye MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa yava pajo kuitwa, mubato iri hamuna kumira zvakanaka. Nengo dzebato iri dziri kuswera dzichikandirana makobvu nematete musocial media pamwe ne WhatsApp. Zviri pachena kuti mubato iri maita zvikwata zviviri zviri kunetsana. chimwe chikwata chiri kutsigira vachamisa chikwata ichi chinoti vachamisa havafanirwe kukukwidzwa pakongresi muna Chivabvu chimwe chikwata chiri kutsigira munyori mukuru webato vaDouglas Monzora pamwe nemumwe wevatevedzeri vomutungamiri webato vaElias Mudzuri chikwata chiri kutsigira vachamisa chiri kufambisa mashoko ekuti vaMudzuri navaMonzora vari kushandiswa neZANU PF ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti aya anongova mashoko okusvibisa vaMonzora navaMudzuri vaMonzora vanoti zvigaro zvose zvebato zvinofanirwa kukukwidzwa sezvinodiwa nebumbiro rebato asi chikwata chavachamisa chiri kuti vanhu vakaita savaMonzora navaMudzuri havafanirwe kupiwa mukana paKongresi pari zvino matunhu ari kuronga kudoma vanhu pazvigaro zvichakwikwidzwa paKongresi chava kunetsa mubato iri ndechekuti nderipi bumbiro remutemo yebato richashandiswa paKongresi iyi mutauriri webato vaJacob Mafume vakaudza Studio 7 zvondorinewo kuti zvigaro zvichakwikwidzwa paKongresi ndezvomutungamiri webato vatevedzeri vake sachigaro nasachigaro webato nemutevedzeri wake asi vaMonzora vakatiwo bumbiro remutemo webato rinoti zvigaro zvose zvinofanirwa kukukwidzwa nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika muMDC ndizvo zvinoitika mumapato mazhinji panguva yakadai asi chikuru ndechekuti vachamisa vanofanirwa kuratidza utungamiri hwavo nenzira inoratidza kuti sarudzo dzemapato dzinoitwa pajekerere vaMavhinga vanoti MDC inofanirwa kupinda nekubuda musarudzo yekongresi yakabatana pasina kuvengana nekupumana huroyi kuitira kuti veruzhinji varambe vachivatsigira
chandinoona segweta ndechekuti chinofanira kutungamidzwa kutevera zvakatarwa mubumbiro remusangano weMDC. MDC inoreva kuti Movement for Democratic Change. Kureva kuti maitiro avo vanofanira kunge vachitevera gwara reutongi wejeketere ndozvakakosha uyezve tinotarisira kuti pave nemuenzaniso wakanaka wemaitirwo anoitwa sarudzo nekuti chikuru chinenge chichibva kumusangano weMDC ndechekuti pave nemaitiro matsva munyika panyaya dzezveutongi mumapato nemune dzimwe nzvimbo nekudaro vanenge vachiona tenge titasa muenzaniso nemucherechedzo wakanaka unofanira kubva kuMDC chavanofanira kutungamidza kutevera zvakatarwa mubumbiro ravo remutemo rekuti zvinofambiswa sei panyaya dzesarudzo murunyararo pasina bopoto pasina mhirizhonga
vanoita sokusawirirana panyaya yekuti zvigaro zvinofanira kukwikwidzwa ndezvipi munoona sokuti pane chiri kuitika here mubato iri maererano nenyaya iyi
zvemakakatano hazvifaniri kunge zvichiitika nekuti zvinofanira kuva pachena kuti bumbiro remutemo remusangano rinombova ripi rinoti kudii izvozvo zvinofanira kunge zviri pachena uyezve kana dzichinge dziri pfungwa dzevamwe kuti zvimwe zvigaro ngazvisakwikwidzwe chinofanira kuti chiitweko zvino sekuti mutungamiri weMDC vanosochamisa vanofanira kuchitungamira vachitaridza kuti kwete kana zvigaro zvese zvichikwikwidzwa ngazviitwe vanhu ngavazviite pabude sarudzo yakanaka pobuda utungamiri unotora musangano kuenda mberi pasina kutsemuka kwemusangano kana makakatanwa kana kutatsurana kunoita kuti vamwe vanhu vachizoramwa musangano chingava chinhu chikuru chingayemurwa zvikuru kana musangano weMDC ukapinda musarudzo idzi kukongresi yavo ukabuda vasina kutsemuka
kuti maprovhinsi asarudze vamiriri vayo vakasununguka vasingatye chii chinofanira kutaurwa navatungamiri veMDC kumaprovhinsi aya
chikuru chinofanira kuitwa iko zvino vanhu vemusangano vachitarisa kumutungamiri wemusangano vachamisa ndechekuti nechimbi chimbi ngavagare pasi nevakuru vemusangano wavo kudai ingava standing committee kana kuti vakurumidze kutaura kuvatsigiri nenhengo dzese dzemusangano kuti gwara remusangano rakamira rakadii ndezvipi zvigaro zvinokwikwidzwa nzira dzachona dzinofanira kuti dzifambiswe sei zvoitwa vakuru vemusangano vanotonga munhu vachamisa vachitaura kuti vanhu vasatya nekuti tsika yesarudzo haisi tsika yakaipa itsika yakanaka kwazvo inofanira kukurudzirwa
avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuNew York kuno kuAmerica. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitiudza zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa zvatiri kuona zvichiitika munyaya dzemakereke nyanya ezvemweya. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Tinotenda munotaura namufundisi Chadi Moyo ndiri kuno ku South Africa ku Pretoria tinoti kwazuwai mhuri yeseZimbabwe pakunamata kwekudhara nekwazvino chekutanga nda kunyanya kutaura pazvimisikidzo chezvechiprofita zvemweya. Chiprofita chachirangarira kudharadhara chaiva mukati memacheche emapostori aya ainamatira mukati memuti arungamadza mukati mumaiva nechipostori makereke machita fana nemasinagoga waechirunga anga asina chiprofiti vachingoti hakuna chinonzi chiprofita asi nokufamba nokufamba vakazouya vakava vakachinja vakauya nemwe mutovo kuti vagone kuva nemwe nzira yakanaka. Saka ndo chimwe chine chakanga chiripo but nhasi uno ukachitarisa zvinhu zvazvamira zvakadai kana tiri kunoonesa vafundisi chiriko chiri kuitika chine chinotirwadza chatisiya tasviba zvikuru nokuti zviri kuitika zvino zvinotirwadza zvinotibata mwoyo nezvakaitika nokuti anga achifungidzira kuti kana tichiona zviri kuita vanhu vachinzi munhu unonzi wamutswa apo kunzi munhu atengwa saka zvino zvinotibata and chiona chirangara zvikuru kuva kuti nhau yakafanei haisi nhau inosvibisa munhu umwe chete inosvibisa munhu wese anonamata mutsara mwari anotinda naJesu Kristu.
Ritaroona asilindireko chitongwesa muZimbabwe.
Kwakadiko kuchitongwisa uko?
Kuchitongwisa kuri right chaizvo.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu.
Tete iyi ndo yanguva yekupedzisira yaitaurwa mubhaibheri yakuratidzwa.
Sei muri kudaro?
Tikada kuongorora machechi mazhinji iwawo aya. Machechi ezvinezvi mazhinji acho akuita zvebhizinesi noti zvamwari.
Hello my titi.
Hello makadiko.
Tiri wadi zviri sei sei ikoko?
Ndakaona kuti tingatarire muri direction yangu dai kupararira iyi. Free direction aiwa takatomuka nezvichodya spaghetti menu. Nyama after resurrection.
Makazvifunga sei kuti mupinde muri direction?
Ndakanisipaiwa zvangu naava profeti Lukawavo. Vakatiitira mashura ndiwo anonzi mashura iwayo ekuti munhu anoti iye amupa munhu akafa ndaramba ndokutomuda kuti kana ane nharo ngaanyatsoonana nemisetusese kunge zvadawo mubvunza.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Tina mukoma Albert shamwari yedu yepano pastudio 7 mukoma Albert Nyarugwe panharerekaiti bvatavadedza. Hallo mukoma Albert.
Hallo Sis Marvelous, how are you?
Aiwa tiri wadi tiri kuona skiti yenyuyo manga mafungeiko apa?
Ndakatarisa video ya prophet yakandishamisa chaizvo nezvandaiona nekuti ndaiona munhu achifema zvake apo zviri kunzi ndiri kumutsa munhu akafa. So zvakangondinakidza ndikangoti ari kandimbotedzera zviri kuitika ipapo.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na HPM tiri kutarisa dambudziko renzara ratarisana nenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. America inobatsira Zimbabwe nemari yekutenga chikafu inoita mamirioni 10.5. Vamwe vagari vomuHarare votarisana nedambudziko rokushaya mvura. Ndiri muWashington DC, ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 1 kumbimbitho 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
yanga zonke lilango lapho umZimbabwe wonke ophumayo adobhe umthanyelo adobhelo bayini angayenelisa ukwenzela ukuthi agezise ahlanze lapha ahlala khona. Sibhekane kakhulu lengcekeza ukuze kugcine futhi ingcekeza lana isidalela udubo olukhulu olucina lusidliza imali.
UZulu wakoBulawayo uphatheke ngobunenge emkhankasweni wokuthanyela lokudobha izibi elizweni lonke jikelele owe-National Cleanup Day. Ibandla le-MDC lithi amalungiselelo alo omhlangano wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress asekusibanga esiphezulu. Lanqanje kulembiko ethi kulokuxokozela okungadabula leli bandla phakathi. Kuhoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapo ulonda impilo yomhlabeleli obedume ngomculo we-jazz uDorothy Masuka yena obhubhe ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakoBulawayo ezingena kumakhulu lamakhulu zibambene namuhla emkhankasweni wokuthanyela lokudobha izibi kuleli dolobho phansi komkhankaso we-National Cleanup Campaign owenziwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke emadolobheni wonke elizwe. Kubika uBathabile Masuku.
Baphatheke emkhankasweni lo bagoqela osomabhizimusi abamabandla ezokholo kanye labezikolo. Inkosikazi Amukela Sidange, isikhulumeli sohlangothi lokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency, uthi ingcekeza nxa ingalahlwanga ngendlela eqondileyo igcina idala uhlupho lwendleko enkulu yokulwisana lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo enjenge-cholera le-typhoid.
Nyanga zonke lilango lapho umZimbabwe wonke ophumayo adobhe umthanyelo adobhelo bayini angayenelisa ukwenzela ukuthi agezise ahlanze lapha ahlala khona. Sibhekane kakhulu lengcekeza ukuze kugcine futhi ingcekeza lana isidalela udubo olukhulu olucina lusidliza imali. Ikakhulu singakhangela imkhuhlane yabo cholera la yabo typhoid imkhuhlane ebangelwa ingcekeza liyana.
Inkosikazi Amukela Sidange uyalandisa njalo ethi asiyo yonke into engaba yingcekeza, kukhona okuphilayo okungasiphilisa kusiphe inotho nxa sokuthe kwaphekwa kumbe kwaguqulwa.
Ngaphandle kwalokho hlabezulu asikhangeleni futhi ukuthi lokho esikubiza sithi ingcekeza asikho konke okuyingcekeza okuyingcekeza. Khona phana engcekezeni kukhona okuphilayo okungasiphilisa thina esingathi ngesilungu ku-recyclables esingakuthatha sokubisela back into recycling. And nxa sesikufaka ku-recycling sesiphuma silomnothwana khona phana sizuze usompiliso. Kuthi lokhweni okubolayo izitshwala esikuqhumayo emibhideni asikubiseleni njalo enhlabathini kuvundisa inhlabathi.
Umnumzana Tafara Chedimba isakhamuzi sakoBulawayo uthi sekulicala ongalibotshelwa ukulahla izibi endaweni ezingaqondanga.
Mina ngivelapha ngabantwana abe-Herendaus College, the Joyce Lindiga branch. Angatsho ukuthi loko kuyenziwe ngu-first lady kuyabongeka, ku-right sibili kuyasitshengisa lathi ukuthi ule concern ngempilakahle yabantu, ule concern le health le safety. And kuyabongeka kakhulu, siyabonga kakhulu ngalokho.
Umnumzana Love Momthivu umbalisi ophatheke emkhankasweni wanamhlanje. Yenake uthi ukubona unkosikazi Mnangagwa ekhuluma ngendaba yokuhlanzeka kuveza ukuba uyaqhakathekisa impila kahle yabantu.
Umunye wabantu obuye lawe ukuzenza iNational Cleaning Day besilalele uFirst Lady uMai Mnangagwa esikhuthaza njengeCity of Bulawayo ukuthi sigcine indawo yethu ihlale iclean, sibe singabantu abangangcolisi indawo, njalo ubesikhuthaza ukuthi ukuthi indawo yethu singabe siyingcolisa selilicala elibotshiswayo umuntu engabe engcolisa indawo yakhe njalo uyabotshwa. So njengabantu bakoBulawayo ngathi sizazama ngendlela yonke sikwanisayo ukuthi sigcine indawo yethu ibe iclean. Siyabonga.
UZulu wakoBulawayo uhlangane lonkosikazi Auxilia Mnangagwa ongumkamongameli welizwe emkhankasweni wanamhlanje koBulawayo. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi balondoloze indawo zabo zihlanzeke ukuze kwehliswe amathuba okumemetheka kwemikhuhlane yesihudo enjengecholera letyphoid. Uthe ujabuliswa ukuthi nxa kukhangelwa muva kusukela ngomnyaka odluleyo kuze kube manje, imikhankaso le isilethe umahluko omkhulu njalo omuhle. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi ukuhlanzeka akube yinto yansuku zonke, kungabi ngokwelanga elilodwa ngenyanga. Abantu abaningi bakhanya besukumela phezulu lamhlanje beza ngobuningi ukuzonanza lokuphatheka kulolu suku lokukhuthaza ukuhlanzeka. Ngimele iStudio 7, ngiwoBulawayo, ngiwubathabile Masuku.
Ibandla leMDC lithi amalungiselelo omhlangano walo okukhetha inkokheli entsha oyiCongress asefike kusibanga esiphezulu lanxa nje kulembiko ethi kulokuxokozela okungadabula leli bandla phakathi nxa ungaphathwanga ngonanzelelo lomhlangano. Ukwehlukana kwemibono ebandleni leli kubonakale kuyona le iviki koBulawayo lapho kuza kuba lokhetho lukakansila kaWard 28. Kulamalunga amabili azancintisa emele iMDC kulesi sikhundla athi uMnumzana Colette Ndlovu kanye lonkosazana noMagugu Mloyi kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 30 kuyona le inyanga. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi uNdlovu ufunwa yinkokheli yebandla, kodwa abasekeli bebandla bona bafuna uMloyi. Lokhu kudonselana kubikwa kuyisibonelo sokwenzakala kuleli bandla elizweni lonke jikelele lapho kungela kuvumelana khona ekuqhutshweni kwenhlelo zebandla. UChris Kande weStudio 7 uxoxela umsekeli wesikhulumeli seMDC koBulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Ye, iCongress ke sizayilungiselela manje okuqalayo ke irally yethu ezaba khona mhlaka 17 March eWhite Stadium koBulawayo. Sisuka lapho ke sesikhangelela ke ukuthi ke senze ke ama-congresses ethu eqala ke kubranch kuya kuward kuya kudistrict azafike kuprovince ke sesisuka lapho ke ngoMay ke sesiyangena ke kuCongress enkulu ke elizwe lonke. Sibona ingani nje njengensukwini hayi akukho ke okuzasiphambanisa, izahamba kuhle imihlangano yethu yonke naleyo size siyebamba iCongress enkulu njengeprovinsi yakoBulawayo. Hayi, sesizimisele sesizinikele ukuthi singene ke kuleyo Congress sinike ubukhokheli wethu imandate entsha eminyaka emihlanu.
Umhlangano wonalo irally oyithoyo izakhokhelwa ngubani?
Rally ikhokhelwa ngumongameli wethu uNelson Chamisa ke nguye ngumongameli wethu ke ngalesi sikhathi size siyefika kuCongress elokhu enguye umongameli wethu.
Ye, manje kulawa maCongress amancane wezigaba yikho lapho yini okuzavela amabizo azaya phambili kuCongress yelizwe lonke?
Kunjalo sibili, amabizo yokho azaphuma khona khonapho ke ama-delegates ethu ephuma kuma-district ephuma ke kuma-provinces. Yoga azahamba ke emhlanganweni omkhulu ke weCongress enkulu.
sesike sezwa amaye amabizo afana lelika mnumzana Douglas Monzora nomnumzana Mdzuri uElias Mdzuri ukuthi ngabanye labo abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli kuliqiniso yini lokho?
Akwakathesi ke akulabizwe selikhona ke nje konke okungabe kuphuma kumaphephandaba ke kungaba ngelokho kuthiwa ngesilungu speculation kumbe propaganda kumbe nje abantu abazithengisa. Amabizo azaphuma kuma-congress ethu amancane esizawenza kuma-ward la kuma-district la kuma-provinces yikho esinominator khona ngoba ke inkokheli kazizinominate zona. Yikho ke ngabona kuphuma ibizo kathesi kabe ibizo lamanga ngoba akahlali phansi ke ama-provinces ukuthi anominate.
Umhlangano onalo uzayenzelwa kweliphi idolobho?
Hhayi she kwedolobho ke kakukakhulunywa, sisakhangela nje ama-venues ngobuningi bawo ngokuya kwesikhathi kho kuzaphuma khona-ke ubukhokheli bethu i-National Council isisitho ukuthi umhlangano uyenzelwe kuliphi idolobho njalo kuyiphi indawo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kulembiko ethulwe inkokheli ye-MDC ethi ibandla elibusayo elezanu PF lilohlelo lokuphehla inzondano lokulwisana ku-MDC njalo seliqoqe imali engena kuzigidi eziyisithupha ukuze lifeze lokhu ngaphambilini komhlangano we-Congress. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
Khona ma ubhekile indlela izinto ezenzakala ngakhona ukudlephana nokuklewulana ukukhona kubakhokheli bebandla, siyakubona ukuthi kungenzeka futhi liqhekezeke phakathi njengoba selake laqhekezeka kaningi uma kufika ezikhathini ezinje. Usho ke ukuthi abakhokheli be-MDC uma kuthi ibandla labo bayalithanda kumele-ke babone ukuthi bayavala izikhala lezi ukuqhekezeka lokho okukhona ukuze basindise ibandla labo ngoba ukudabukana kwalo phakathi kusho ukuthi kuzolishiya lisingasenamandla nesisindo ebekade livele linaso ekuqaleni ngemva kokuba vele lona like lehlulwa izanu kukhetho oludlulileyo. So kuzalithiya-ke lingasenamandla seliphephuka nje njengephepha.
Khona kuyini kahle kahle obekungayenziwa ikakhulu emhlanganweni lapho kukhethwa khona inkokheli? Abanye bededele emuva na kuthiwe uThamisa kumbe kumele bebe lokhetho njengalokho abafuna ukukwenza?
Mina ngokubona kwami ibandla le-MDC alikafiki ezingeni lapho okungathiwa izinto kumele zizenzakalele zodwa kungazange kwaba khona lokho kuthiwa yi-guided democracy. Ngoba kungaze kube njalo abalandeli bavele bazoba nabo abantu abathile kubakhokheli babo bazafuna ukuthi babalandele, kube nabanye abazofuna ukuthi baphikisane nalabo abakhethwe ngabanye. Lokho kuzoshiya-ke ibandla lesiqhawukane phakathi. Okungasiza-ke ukuthi kubakhokheli bona bodwa bahlale phansi bavumelane ukuthi hhayi-ke njengoba kunjenje-nje asingabulali ibandla ngenxa yesikhundla. Kumele kube nomuntu ozophatha lapha abe ngu-president nge-consensus ngokuvumelana asibekeni bani angaze abe lo muntu omphikisa ngoba lo ozofika amphikise uzokuthi anganqotshwa aphume labantu bakhe ibandla lidabukane phakathi. Babheke zonke nje izikhundla ezibalulekileyo kusukela kuye umongameli kwehle kumsekeli kuye kumgcini sihlalo kunobhala jikelele kumphathi isikhwama konke kwehle bavumelane nje bese beyadlula kulokho bese kukhontestwa lezinye izikhundla ezincane yize lapho kungavunyelwana khona ukuthi kube khona umkhudelwane.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Aba mabandla okholo lesiKristu akumanyano weZimbabwe Council of Churches sebekhuthaze abasakhulayo ukuthi behlukane lomkhuba okukhethana ngezamabandla ezombusazwe la wezokholo njalo bengaze bavuma ukusetshenziswa njengodlawu ngabasezikhundleni eziphezulu. Umevis Kama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphume emhlanganweni wabasakhulayo owen National Youth Leaders Dialogue owenzelwe ewetheleni ye Kentucky Hotel wokugqiba uhlelo lwe Youth Care Week oluqale mhla ka 21 kusiyafika umhla ka 28 inhlolanja. Umsunguli wenhlanganiso ye Science of Hope Trust esebenza labantu abakhubazekileyo unkosazana Samantha Sibanda ngomunye wabangenela umhlangano. Yena ke uthi kuqakathekile ukuba bafunde ukwamukelana njengabasakhulayo basebenzisane kungakhathalekile ukuba bayisima kanjani.
Liqinise ukuthi wonkwana kulezinto eziningi ezisidividayo, but sithi khonkhona dikho lapho kumele siqale khona. Kulezinye izinto esizaphombuza inheritance, asiqalise nini nje ukukhuluma. I-dialogue asonto esingathi yinto eqalisa nxa sokule conflict, hayi kumele ibe khona sonke isikhathi, whether it's peace ibe khona.
Kwasekelwa ngunkosazana Bongani Madziwa wenhlanganiso ye-Epworth Civil Young Influencers Network Connect.
Ngoba thina as the youth ngathi asila i-opportunity yokuthi lathi i-voice yethu izwakale ngale phezulu ku-parliament, ngoba i-government iyaphomba ukusinika ama-programs ukuthi hayi sifuna ukuthi siyenze lokho, kuvule i-bank and lezinye izinto eziningi. Seqonda ukukhuluma ama-problems esiwafesayo, not ukuthi omunye umuntu osehofisini ohlezi kuhle to be our voice.
Esinye seziphathamandla se-ZCC umfundisi Samuel Sifelani ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuqhuba inhlelo eziqondana labasakhulayo ikakhulu ngenyanga kaNhlolanja eyaziwa ngokunanza okwenziwa ngabasakhulayo eye-Youth Month.
Sincedisana labo, sibafundisa, sibalalele ukuthi bona bathini, kuyini okubabambayo, kuyini okubahluphayo njengabontanga. Nxa silapha ngumkhankaso we-national dialogue esilawo, but sifuna ukuthi sifake ilizwi labontanga phakathi kwe-dialogue, ngoba isikhathi esiningi abantu abadalayo bababuyayo, abantu abalamandla, abantu abaziwayo bababuya ndawonye bakhulumisane. Nxa bezakhulumisana sebeshiya ontanga ngemuva. So thina sithi njengeZimbabwe Council of Churches sesifaka ontanga phambili njengoba beyibo abaningi lapha elizweni ukuthi sizwe ukuthi labo bathini ngendaba enhlala kahle yabo.
Umfundisi Sifelani uthi ontanga bahlezi belesifiso sokutsho imibono yabo kodwa kabalitholiswa ithuba lokukhuluma.
Kungaba ezembangazwe, kungaba kwezeikhonomi, even langakithi emachurchini sibona ngathi untanga baphiwa isikhathi esifitshwane, abanye kabasitholi lokuthi bakhulume labo. Kodwa sizama ukuthi sibavulele babe bathole isikhathi, bathole ispace ukuthi labo bakhulume, bazwakale ilizwi labo lizwakale.
Uthi kumele bafundiswe abasakhulayo ukuze bangaze baqhubekisa phambili eminye imikhuba emibi abayithatha ebadaleni babo yokulwisana ngoba besehlukana ngendlela ezehlukeneyo.
Kuqakathekile ukuthi abantu babonisane, babonane njengabantu kuqala. Okwesibili, bafake eceleni ukuthi nginqabe ukuthi ama-affiliation abo ezempangazwe, ezamasonto, ukuthi bavela ngaphi. Akusincedi ngalutho ngoba lokhu kwenza ukuthi abantu babe belokhu bengathi bababonane, bakhulumisane. Thina sithi njengontanga ngabantu banye baphuma elizwini linye, njengalokho ke kutsho ukuthi ngabantu, ngabantwana bomuntu munye. So kuba kuyabancedisa labo ukuthi ontanga laba babe ndawonye babophe into eqinileyo into yenu.
Umhlangano wayizolo ubuthanise abasakhulayo abavele kumabandla okholo lwesiKristu angamalunga aweZCC kanye nenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezizimeleyo ikakhulu ezabasakhulayo. Iningi labakhulume emhlanganweni lo baqonqosele ngokuqakatheka kokuhlanganisa abasakhulayo sikhathi sonke ukuze bafunde ukukhulumisana behlanganiswa yibutsha babo, hatshi okunye okunenginengi. Uhlelo lwemihlangano yabasakhulayo eqoqwe ngabenhlanganiso ye-ZCC ngaphansi kwemikhankaso eye-Youth Care Week campaign luqhutshwe hatshi eHarare kuphela kodwa lasemadolobheni agoqela kobulawayo Gweru eMashingo Mutare lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Singene kwezivela kwamanyamazwe. Inani lasebefele kulwisane nokuqhamuka phakathi kwamalwa ecatsha labebotho likahulumende kwele Somalia selifike kwaba ngamashumi amabili kuyona le iviki kuphela. Umphathintambo obona ngezomvikela kwele Singapore uthi ilizwe lakhe liqoqa ukuthenga indizamtshina zebutho zohlobo lwe F-35 models kwele Melika. Umanspala wedolobho leGwanda usephiwe amandla okuhlanza amanzi akulelo dolobho obekungumsebenzi obuphansi kohlangothi lukahulumende olwezinwa. Lokhu kukhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kuleli dolobho. Kubika uWalbert Ncube.
Umphathintambo obona ngentuthuko ezabelo uMnumzana July Moyo uthi leli nyathelo ukuthi umsebenzi wokutholakala kwamanzi uqondiswa ngumansipala kungezinye zendlela zokuletha umbuso wezabelo owe-devolution. Ekhuluma eseGwanda izolo emhlanganweni wokuxoxisana ngendlela umbuso wezabelo ozaqhutshwa ngayo, uma uthi amadolobha agoqela eleGwanda, Beitbridge kanye le-Plumtree azathuthukiswa emsebenzini wezamanzi. Umoyo uthi kungase insuku zatshwala iGwanda izathola lawo mandla okuziqondisela umsebenzi wamanzi njalo izaphiwa izigidi ezine zamadola $4 million emalini eyabelwa izabelo.
Sile Plum, iBeitbridge, leGwanda. Zontathu zilodubo lwamanzi, njalo amanzi ayimpilo. Kungakho ngisebenzalane loShiri ukuze sithuthukise ezamanzi kulawo madolobha. Yikho nje sibaphe $4 million ngamunye.
So there we have put $4 million each.
Umeya weGwanda uMnumzana Justin Majali uthi udaba lombuso wezabelo akumelanga lugxile kwezomnotho kuphela.
Ngathi kusikhangelela ukuthi kube i-devolution ku-governance yonke indawo, hathi kwezomnotho kuphela. Kodwa lanxa kunjalo kumele siqhubekele phambili siloko siyilolonga siyilungiselela ukuthi incede abantu bakithi. Njalo uMinisitri kakhuluma ngodaba lwamanzi uthi abuya eGwanda, kodwa-ke asikanikwa i-date ukuthi iyendova izaye kweza nini. Kodwa into esiyamukela kakhulu ngabantu beGwanda besebehlezi isikhathi eside belokho bekumelele lokho.
UMnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba ngumeya weGwanda ngomunye ongene lo mhlangano. Yena-ke uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende agcwalise ahlale ukuthembisa.
Uhulumende lo umnyama yikuthi usekhulume izinto eziningi ezizwakala zimnandi ziqumbaqumba indlebe, kodwa nxa sekubuya ekwenzeni kasiboni imphumela yakhona. Sizabona ke, sizalinda, siyakuthi lidube ngamabala nxa sekuthe kwenzakala, kodwa inkulume kakhulu kamphathintambo ibingathi iyezwakala.
Umsekeli kamphathintambo obona ngezokuthengiselana uMnumzana Raj Modi lawo bekhona embuthaneni wayizolo. Umoti uthi izansi yamandebeleni kuzamele ivuselele amankampani afana ne-Bed Producing Company njalo kuvula amanye azachola igolide. Lo mbuthano obuqoqwe ngabe-Chartered Institute of Project Managers Zimbabwe besebenzelana le-Citizens Lab ungenwe izakhamizi eGwanda, abakamansipala, iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo labanye. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kuwoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho usethulela isikhumbuzo sempilo yomhlabelelo bedume ngomculo we-jazz uDorothy Masuka. Amakhulu abantu ebethe kwaqa lamhlanje emkhosini wokumkhumbula edolobheni le-Johannesburg kwele South Africa.
wenguli umbhali womculo kanye leqhawe lempi yenkululeko. La ungamazwi asetshenziswe ezikhulumi zonke ebesembuthanweni wokukhumbula umuyi eJohannesburg Theatre. Bonke bebechaza umuyi njengomunye wabasunguli bomdumo we-Afrojazz kanye nokusebenzisa lo mculo empini yenkululeko. Kodwa ke bebevumelana ukuthi zasingasweleke zokubulalisa abantu ngembambo kumama uDorothy.
Para sana nawe ndikwenze noyipare awazilutho ozubone nasipare.
Soma bhizimusi uJohannesburg umnumzana Dan Maphalala laye ubesembuthanweni wesikhumbuzo sikamoye.
UDorothy usebenze kakhulu uyenzile ukuhambile indima yakhe and then umotivate intsha iyouth yethu yonke iyawazi umculo wakhe nabanye sebehambile ubamotivatile hayi at least uphumule.
Umuyi ubezelwe ngomnyaka ka-1935 kobulawayo wayakhulela kule South Africa lapho aqala ukuduma ngedlalade lakhe lakuqala ele minyaka elitshumi lesithupha nje kuphela. Ezinye zakhe ezadla ubhedu zikoqela uhamba nontsokolo uzono zam uDr Malani noLumumba. Imbongi ebezikula umbuthano zona bezimchaza njengeqhawe. Bekulenhlobonhlobo yonke yabaculi kulumbuthano ikakhulu abaqhusa umdumo wejazz yakudala. Umculo kaDorothy umenze waba ngumabona bulawe kwele South Africa. Kanti laseZimbabwe umbuso kaSmith wawufuna ukumsusela amanqe waze wayaphephela kwele Zambia. Yena-ke ubhubhe mhla ka-23 ngenyanga ephelileyo ngemva kokugula isikhathi eside ehlaselwe umkhuhlane wokuma uhlangothi le-hypertension eyaziwa ngabaningi ngokuthi yi-BP. Umuyi uzangcwatshwa ngensonto emathuneni e-West Park Cemetery edolobheni le-Johannesburg le-South Africa. Mele sibo 7 Johannesburg kwele South Africa ni uBenedict Mhlapo.
Lala ngokuthula anti Dr. Dorothy Masuka ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wakobulawayo ophatheke ngobuningi emkhankasweni welizwe lonke jikelele okuthanyela esitaladeni lokudobha izibi. Kwanele mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.